Vachitaura pamusangano uyu, mumwe vevanhu vakarwira rusununguko, amai Margaret Dongo, vakati zvakakosha kuti vanhu vatambire bumbiro idzva senzira yekufambisa zvinhu mberi munyika. Amai Dongo vakati makakatanwa ari muhurumende yemubatanidzwa anopedzwa nekuva nehurumende imwe chete ichasarudzwa mushure mereferendum.
Ndirikuti kune vagari vemunomu, akomana, chipare hachina kunaka. Kana mudzimba bvunzai vakadzi vari muchipare vana maiguru namainini. Government yatinaende yechipare. Pakangoitika mistake zvinonzi ndimaiguru, meaning EMDC. Zvikaenzwa mistake zvinonzi ndimaiguru, meaning what? Meaning ZANU-PF. Saka ndirikuti chipare chacho ngachibve tione kuita accountable for. Iye zvinezvi kune inonzi poverty, ndogara kuruzevha. Munhu wese anondibvunza kuti nei muri kugara kururo. But ndine chikonzero chandakaenda ichocho. Vanhu vari kutambudzika muno. Kana zvichinzi economy is booming for few people, individual people. And those who are vari kugara vaivai vari kugara necorruption.
Amai Dongo vakati, kunyangwe hazvo gwaro rebumbiro idzva riri kushorwa zvakanyanya. Vanhu vanofanirwa kuziva kuti mumwe mukana wekunyora rimwe bumbiro hauye zvakare nyore nyore.
Constitution haigadzirwe nenguva diki diki. Muchirungu inonzi process. Muchivanhu zvichinzi ndo nhanho dzacho dzinotorwa kugadzira constitution.
Vachitaurawo pamusangano uyu, amai Netsai Mushonga, The Women's Coalition of Zimbabwe, vakakurudzirawo vanhukadzi kuti vatambire gwaro iri sezvo richiremekedza kodzero dzavo kudarika riripo pari zvino.
Isi tiri kukurudzira kuti madzimai anovhota yese. Tichi rekogonaiza kuti takapa kopaki zvinhu zvataida kuti zvibude zviri muconstitution. Tikaona kuti 75% of madimands atakaita iwayo akabuda arimo muconstitution. And chatinofanira kuziva ndechekuti constitution making haizi event, it's a process. Saka kana pane zvatisiri kufarira tichazozvinhadzirisa pamberi apa. Asi so far dokumenti rabuda iri rakatinakira chaizvo semadzimai, riri kutipa dzimwe kodzero dzakawanda dzatatisina.
Mukuru weWomen of Zimbabwe Arise, amai Jenny Williams, vakatiwo vanhu havafanirwe kurasikirwa nemukana uyu sezvakaitwa muna 2000.
I became involved as a business person in the constitutional debate. I was mobilized to say, Jenny, you have to go and vote no. I never asked why I must vote no, really. And the work that we did as civic society in 1999-2000 was not to interrogate content. It was just a no or a yes. A polarizing position.
Amai Williams vakatiwo vachapa madzimai mukana wekunyatsonzwisisa kuti zvakakosha sei kuti vabvume kana kuramba kutambira bumbiro iri pareferendum.
This time round, I happen to be a leader of a civic society organization. I am not going to do what was done to me. I want people to be engaged, to own the document, to interrogate its content. And if we do this work right as civic leaders, it will inform the next phase of the struggle.
Musangano uyu wakarongwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe senzira yekurangarira kurwira kodzero kwakaitwa nevatema vekuAmerica vakaita saamai Rosa Parks nevamwe vatema vakaita sana Martin Luther King Jr. vakashandisa nzira dzisina mhirizhonga mukurwira kodzero dzevanhu vose. Ndakamirira Chicho 7 muHarare, ndini Sylvia Manika.